Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu kukadzi 19, 2025. Makateerera kuStudio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mota dzemauto dzamboonekwa muHarare dzokonzera mutauro wakanyanya munyika. EU yowedzera nerimwe gore zvirango zvekusatengesera Zimbabwe zvombo zvehondo. Chikwata chebato rinopikisa chinotungamirirwa navaWatchman Ncube chinoti chadzinga mubato iri vanozviti munyori mukuru webato vasengezo chabangu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda muHarare vakatyamadzwa nhasi nekuona motokari dzemauto dzichitenderera migwagwa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo zvinhu zvisina kugadzikana munyika mubato reZANU-PF muine kukandirana makobvu nematete panyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votungamira nyika here kusvika muna 2030 poregedzwa kuitwa sarudzo dza2028. Asi mauto ari kuti havo hapana chekutya. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
Nhasi mangwanani, mifananidzo pamwe chete nemavhidhiyo emota dzehondo dzinodarika makumi maviri dzemauto eZimbabwe National Army dzaonekwa muguta guru renyika. Asi mauto eZimbabwe National Army anoti motokari dzechiuto dzaonekwa mumigwagwa yeHarare nhasi dzange dzichishandiswa muchirongwa chekuti mauto agare akagadzirira kana kuti routine exercise uye zvange zvakarongwa kare. Studio 7 yabatana nemutevedzeri wemutauriri weZimbabwe National Army Lieutenant Colonel Tichafa Mungofa. Avo vati veruzhinji vasanetsekane nekuona motokari idzi mumigwagwa.
Kazhinji kacho vanoita maregular exercises. Mota idzo dzavari paexercise just a normal exercise yavagara vachingoita. I think it should be today and tomorrow. From tomorrow you won't see them again.
Asi vamungofa havana kuzotaura kuti motokari idzi dzinobuda mumakamba adzo kwapera nguva yakareba zvakadini dzichiforeswa. Kuonekwa kwemotokari idzi kwaita kuti vanhu vakawanda vafunge zvegore ra2017 pakatanga kufamba motokari dzechiuto mumigwagwa vachiti vari kukwenenzvera unyanzvi hwavo, asi vakazoguma vapidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Vakawanda vange vasiri kuziva zvanga zvichiitika sezvo kusina mashoko akamboturirwa veruzhinji ane chekuita nekusangana nemotokari dzerudzi urwu mumigwagwa. Zvichitevera kufunga-funga nekutaura-taura kuzhinji kubva muvanhu, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vazoenda padande mutande yeX vakazivisa veruzhinji kuti mauto ange achingodzidzira hawo zvechiuto. Vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vanoti zvanga zvakanaka kuti veuto vazivise veruzhinji pamusoro pemushandiro wavanga vachida kuita nhasi.
Tiri kuziva kuti zvino nyika haina kugadzikana nezvinhu zviri kuitika muZANU-PF, saka vanhu vatogara vari kutotya. Saka takazoona kwaakuitika mufananidzo yakadai, ndosaka yamhanya kwese kwese yaakutenderera apa mamilitary drill acho achinzi ari kuitwa murodhi. Hazvipi chimiro chakanaka, saka vanhu vanga vachifanira kuva vakaziviswa. Uyezve nezviri kuitika munyika izvi ranga ringaiveriri danho rakanaka dai mamilitary drills aitwa kuro kukusina vanhu vanoona.
Gweta amai Jacqueline Sande vatsananguravo pamusoro pezvinoreva mitemo yenyika kana mauto achibuda kuenda kunodzivirira nyika kana kuunza runyararo.
pamutemo nebumbiro remutemo weZimbabwe munhu ega ane simba rekuti abudise mauto kuti vave mumigwagwa kana kuti vaite nhau dzehondo kana nedzimwe nyika mutungamiriri wenyika kana iye asiri adzisa kuti mauto abude aende mumugwagwa zvinoreva kuti inenge yava kuu asi kufarafara kuri kuita vanhu kunoratidza kuti vanhu vane shuwiro yekuti dai mutungamiriri uyu aripo abva vanhu vari kutambudzika zvakanyanya saka chavanenge vaona sechinhu chinogona kuvapa tariro vanobva vakurumbidza kufara
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika valazarus sauti vanoti kana vachitarisa kusawirirana kunonzi kuri kuitika mubato rezanupf hapana utsi hunobuda pasina moto
chatisati tanzwisisa ndechekuti ndiani ari kukuchidzira moto wacho ende arida kushandisei moto uyu uri da kubikiswa sadza here uri da kugocheswa chibage here asi kana takatarisa panyaya dzematongerwo enyika tinoona kuti factionalism iri at its peak muzanupf
asiwo mutauriri wezanupf vachristopher mutsvangwa vakaratidza kukatyamara pavakabvunzwa nevatori venhau vhiki rapera pamusoro pemakakatanwa anonzi ari kuitika mubato ravo vakati havana chavaiziva pamusoro pechikwata chinonzi chiri kutsigira mutungamiri wezanupf zvekare vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nechimwe chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wavo vaconstantino chiwenga panonzi pano kunetsana muzanupf panyaya yekuti vamunangagwa voramba vachitungamira here kana kuti kwete ivo mbune vakati vari kusiya muna 2028 sezviri mubumbiro remitemo asi vamwe vanoti vanotenda maruva vadya chakata ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Sangano rembatanidzwa hwenyika dzekumawirira reEuropean Union rawedzera nerimwe gore zvirango zvekusatengesera Zimbabwe zvombo zvehondo zvainoti zvinogona kushandiswa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Zvirango izvi zvawedzerwa kusvika musi wa20 kukadzi gore rinouya. Asi gungano reEU rabvisa kambani yange yasara iri pazvirango yeZimbabwe Defence Forces ichiti yave kubvumidzwa kuti itengesere zvinhu kunze. Iyo yati zvirango pazvombo zvasara hazvingakanganise kudyidzana kwayo neZimbabwe munyaya dzezveupfumi nekutengeserana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJan van Muswere kuti tinzwe divi ravo sezvinhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mugozi yanyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Iri danho iri zvari kungoreva ndezvokuti kuda EU zvairi kuita ndezvokuti vachiri kungoongorora situation yemuZimbabwe kusanganisira divi remauto iro ratinoziva kuti ZDI yabviswa pachidanho ichochi chipati. Nyaya yearms embargo kana kuti yekutengeserana kwezvombo iyo ichiri under review ende vari kuti vachave vachiongororawo gore rinouya.
Sekuona kwenyu chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vasade kutengesera Zimbabwe zvombo?
Ya, tinoziva kuti pakaitwa sarudzo dza2018 mauto akaonekwa achipinda mumastreets ende vanhu vakawanda vachiurawa nemauto ende pakaita senge pakamboitwa kakuda kuinda investigate nyaya idzodzo through commission yavamotlate pati kusvikana nanhasi hapana action yakaitwa yokuda kugadzirisa zvakaitwa nemauto mumastreets imomomo. Saka izvi nezvimo zvemauto anenge achipomerwa kuti arikutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe ndiona sekuti ndezvimo zviri kutariswa neEU kuti aiwa isusu zvatakaisira atingati masanctions kuma department yayo hatisati zvagadziriswa ende kuda izvi zvinokwanisa kuva zvichipawo hurumende yeZimbabwe nguva yekuti vave vachiongororawo zvinhu zvakadaso kuti vaitewo mareforms kumauto kuti kana pakaitwa zvimwe zvinhu zvinoitika muZimbabwe mauto hafau vachipindira mumacivilian issues.
Asi zvaitwa izvi zvingakanganisa here nyaya dzezveupfumi muZimbabwe nekutengeserana? Nekuti tinonzwa vakuru vehurumende kunyanya vachiti zvirango ndo zviri kukanganisa nyika.
Izvi zvirango izvi chero munhu ake akangoenda akanoverenga zvakanyorwa pazvirango izvi zvinonyanya kutaura clearly kuti hazvinei neti vanhu vemuZimbabwe in general kana ikonomi yeZimbabwe. Izvi zvese zvatikuona zvinhu zviri kufokasa more kuni zvinhu zviri particular zvakaita semauto ende uyezve kutengeserana kwezvombo mauto izvo zvisinei hazvo neikonomi. Tinoziva kuti kuZimbabwe nyaya dzeikonomi nekuondonga kuri kuitika nyika kuri kuva zvichisanganisira nyaya dzecorruption.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamirira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Chikwata chebato rinopikisa reCCC chinotungamirwa navaWashman Ncube chinoti chadzinga mubato iri vanozviti ndivo munyori mukuru webato vaSengezo Shabangu mushure mekuwanikwa kwavo nekomiti inoranga vanotsaura musangano vaine mhosva. VaShabangu vakamiswa pamberi pekomiti iyi svondo rapera vachipindura kumhosva dzavaipomerwa dzinosanganisira kuzvidza utungamiri webato kuburikidza nekudoma vatungamiri webato muparamende vachibvisa vakange vadomwa nebato. Asi mutauriri vaShabangu vaNqobizita Mulilo vaudza Studio 7 kuti vaShabangu vanga vasati vaona tsamba yekuvadzinga mubato iyi. VaMulilo vati vaShabangu havasi kuzoshayiswa hope nevanhu vavanoti havana zvekuita. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Chakunetsa kuti vati havacherechedza utungamiri hwavanuvenyu izvozvi ndechekuti pavakatanwa kuti vatongwe inonzi pachirubhiri vakaenda. Iko kutoenda kwavakaita kunoratidza kuti vanhu vachicherechedza utungamiri hwavanuve, saka havagoni kuti nekuda kwekuti zvabuda nepamwe saka havachacherechedza utungamiri hwavanuve. Hazvibudi zvakanaka panyaya dzezvemutemo.
Asi zviri kuitika izvi mumapato anopikisa muZimbabwe zvinosiya utongo hwejekerere huri papi chaizvo muzvinafundo Mukonza, tichiona kuti zuva nezuva vanenge vakaburitsirana makano vachidzingana mumapato.
Zvinosiya utongo hwejekerere huri pasina kumira zvakanaka nokuda kwekuti chiri kunetsa muZimbabwe, chinhu chikuru chekunetsa muZimbabwe utongi hwezanupiefu. Now kana tane zvatiri kuona izvi zvekuti vemapato anopikisa ndo vari kurwisana pakati pavo, zvinosiya ZANU-PF ichiita madiro acho china nokuda kwekuti hapasina achatarisa kuti pabiwa ndepapi, pari kutadza kutongwa ndepapi. Vanhu vaakungotarisa, vaakungobatana pavo sezvatiri kuona pakati pavanuve navaShabangu.
Ko vamwe vanoti kunetsana uku nebatamu refu batamu pfupi iri kuitika mapato anopikisa iri kukonzerwa nevasori neiyo ZANU-PF yacho.
Zvinogona kudaro nekuti maitiro ayo ZANU-PF kukonzeresa nyonganyonga mukati nemapato anopikisa, nekuti haidi kuti pange paine bato rinopikisa rakasimba rinogona kuibvisa pamasimba. Asi iyo vemapato anopikisa vane utera hwavanoratidza nguva nenguva hunoita kuti ZANU-PF iwane mukana.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vanga vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Hurumende, makambani pamwe nemasangano anomirira vashandi nhasi vasangana muHarare vakazeya mazano ekutora kuti upfumi hwenyika husarambe huchienda kumawere, uye zvabuda pachena kuti kusagadzikana kwemari yemazig pamwe nekumanikidza makambani kutambira mari yemunyika iyi zvimwe zvezvinhu zvakonzera kuti zvinhu zvinyanye kuipe munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano weTripartite Negotiating Forum, munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati zviri pachena kuti matambudziko munyaya dzeupfumi ari kukonzerwa nenyaya yekusagadzikana kwemari yeZig.
Saka ndozvatoda kuti tibatanidze pfungwa, hurumende, vashandi nemabhizimusi, tigadzire nyika nondo nyika yekugaya tinayo. Saka tinofanira kutaura zvinhu zvinoshanda, nekuti hatifaniri kuti vamwe torai mazigi iwe mumahomwe mako kana uri mukuru wehurumende une maUS.
Vatiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaomerawo vemakambani vanoona sekuti mamwe makambani akawanda munyika ari kudzvinyirira vashandi pamwe nekuvapa mihoro iri pasi pamwe nekuvamisa basa zvisina kodzero.
Tiri kuona kuti mweya wehusveta simba wakura wekuti kune vari kuda kuita mari zhinji asi vari kutora mukana wekuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka muikonomi. Saka vakutora mukana iwoyo kuti vachitonyanya kudzvanya vari pasi.
Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vatiwo hapana kujeka pamashandisirwo emari yemuno neyekunze vachiti izvi ndizvo zviri kuvhiringa zvinhu munyika.
Zvikuru chaizvo ndezve mari mabatirwe mashandiro emari dzedu. Tine basket of currencies, tine US dollar, tine local currency, tine parallel market, tine chii, zvose izvozvo zvinhu zviri kunetsa kuti vanhu zvozvogadziriswa sei kuti zvishandidzane, kuti mushandi agofara, mushandiro agofara, hurumende igokwanisawo kunzi iyi hurumende iri kuitira vanhu vaizvo zvakadzo.
Vati zvitoro zvikuru munyika zviri kuvhara nekuti vari kumanikidzwa kutengesa zvinhu nemazig, asi vezvitoro zvidiki zvisingabhadhari mutero vachitengesa nemari yekuAmerica pamadiro vasingarambidzwe nehurumende.
Handingazivi kuti kuda kune vamwe muhurumende vane matakishop here, nokuti ndo chikova chiri kuinda neUS dollar kumatakishop.
Mushandi mukuru musangano rinomirira vashandirwi munyika reEmployers Confederation of Zimbabwe amai Nesta Mukwewa varamba kuti vari kuwana mari yakawanda kana kuti profit asi vachibatirira vashandi.
Munhu angangoona motokari yakazara zvinhu yobve yainzi yaenda kunotengeswa, saka mari yabve yapinda tisingatarisi mamwe maoverhead anenge aripo, nokuti mari yese inopinda mukambani haizomirira kuti ibhadhare mushandi chete, ine zvimwe zvinoda kubhadharwa zvinenge mvura yedu, magetsi edu, marese edu, mateksi dzedu kuhurumende.
Vange vakamirira hurumende munhaurirano dzanhasi vaOnesimo Misi avo vanoshanda muhofisi yemutungamiri wenyika vati hurumende ichagadzirisa matambudziko akatarisana nevemabhizimisi nevashandi.
Pamberi apo kana taita zvinofanira kuitwa zvacho, tatora zvatinofungira kuti ndizvo zvingatibatsira tazviendesa kuhurumende kukabhineti. Kabhineti yozvidzeya, yazvidzeya zvokwanisa kuti pabude zvinobatsira business kuitira kuti nyika yedu iendere mberi.
Vanongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matambudziko akatarisana neupfumi munyika anoratidza kuti hurumende haiterere vashandi nevemabhizimisi apo inoronga mabhajeti ayo pamwe nehwaro hweupfumi hwenyika. Makambani akawanda kusanganisira anotengesa zvinhu ari kuvhara uye ZCT iyo yati vashandi vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 vakamiswa mabasa gore rapfuura nekuda kwekusagadzikana kweupfumi munyika. MCOS yatiwo makambani anodarika mazana matatu 300 munyika akamisa vashandi basa nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona, paWhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Vamwe vagari vemubulawayo vari kuchema-chema kuti mvura iri kunaya yakawanda yave kupinda mupombi dzemasiweji ichibva yabvajuka, zvopa kuti utano hwavo huve munjodzi. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMet Department riri kuyambira vanhu kuti kutanga nhasi kunogona kuya mafashamu uyewo mhepo inenge ichivhuvhuta zvakasimba. Mvura inonzi ichanayawo kunzvimbo dzakaita seMidlands, Masvingo nematunhu ose eMatabeleland. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemamiriro ekunze vachishanda nesangano reMet Department Services vaBaba Maketa.
Masera sei icho kwa di kuti tiri kutarisira mvura yakawanda munyika yeZimbabwe zvikuru sei kumatunhu anoti Matabeleland South, Matabeleland North, Bulawayo Metropolitan Midlands kusvikira kuMashonaland West tobatanazve neMashonaland Central pamwe chete ne Mashonaland East.
Taona kwamuka kuchinaya zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo mangwanani anhasi iri kutarisirwa kupera riini mvura iyi.
Kusikira sondo rino richinopera mvura iyi inogona kutokonzera mafashamu enguva duku anoshevedzwa nechirungu kuti maflash floods. Saka tinokurudzira vezhinji kuti vacherechedze chimiro ichi kuzvikuru kuti vadzivirire njodzi dzinokonzerwa nokuwanda kwemvura.
Vamwewo vari kuti kwavari kuri kuita mabhanan'ana nemutinhimira wakaraudzira. Vanhu vodini totyira kuti pamwe kune mheni kunewo vanoyeredzwa nenzizi munguva yakadai?
Mvura iyi inogona kuva nemabhanan'ana nekutinhira. Nokudaro tinokurudzira veruzhinji kuti kana mvura ichinge yakunaya vatsvage nzvimbo dzokuvanda dzakanaka, nzvimbo dzakachengetedzeka dzokuti havawirwi nenjodzi yekurohwa nemheni. Kakarezve vari munzvimbo dzakadera kana vakaona mvura yataya senoti wandei, ngavakurumbidze kutsvaga nzvimbo dzakasimba uye dzakaita sedzinonoti kwirirei kuitira kuti vabatsirike zvakanyanya panguva inenge mvura ichinaye. Ndokurudziro yatinonyanya kuda kuti veruzhinji vave vachiziva.
Tidzokere pamatunhu amakataura nezuro kuti aitarisirwa kuwana mvura zhinji awa achingori ipo here iwayo chete kana kuti awedzera, tichitarisa mafambiro ari kuita mvura iyo ine mhepo iri kutaurwa iyi?
Nzvimbo dzatinoratidza kuti mvura iti wandei inzvimbo dzinoti Matabeleland South nechidimbu chiri kuzasi kweMatabeleland North, tobata Bulawayo Metropolitan, tokwira kumusoro tinobata chidimbu cheMidlands Province. Ndidzo nzvimbo dzinosvikira kunana Gokwe, inenge yava Mashonaland West iyoyo, kusvikira kumusoro kweMashonaland West pamwe chete nechimwe chidimbu cheMashonaland Central. Tingangoti ikoko ndokwa tinotarisira kuti mvura iti wandei kubvira muzuva ramangwana. Tinotenda muvenezuwa rakanaka uye murare zvakanaka.
Vanga vari Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vachishanda nesangano reMeteorological Services Department vaBaba Maketa vari parunare kuHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevana reUNICEF rinoti vana vakawanda vakatiza hondo muSudan vavekumanidzwa kuita mabasa kuriritira vamwe vavo zvikuru vaya vakasara vavenherera. Vana vakadai vakawanda vakaenda kunopotera kuChad. UNICEF inoti vana vari kupotera vari nherera ava varikubatwa senhapwa uye havachaende kuchikoro. Numwa yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kunyika yeUkraine, General Keith Kellogg, vaita nhaurirano nhasi nemamwe makurukota ehurumende yeUkraine vakaudza vatori venhau muguta reKiev kuti vange vachida kunzwa nhunha dzeUkraine panyaya yekumisa hondo pakati payo neRussia. VaKellogg vari kutarisirwawo kuzoita mumwe musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navaTim Muringai vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyaya dziri kutaurirana apa between America neUkraine I think is a very positive way forward, nokuti tinoziva kuti America ndoyanga iri kunyanya-nyanya the guarantor yezvombo nekumira kwakaita nyika yeUkraine. Saka kutaurirana kwavari kuita uku, it's a very, very positive sign. Nokuti vanhu vapera kufa kwanga kwanyanyisa, region yacho yanga yangomirawo negumbo 1, vaakuita kunge kuchada kuita hondo dzakati wandei.
Tinoona kuti panga paine dzimwe nhaurirano dzanga dziri kuitika pakati peAmerica neRussia dzakaitirwa kuSaudi Arabia nezuro, asi Ukraine yanga isipo. Munoona izvi zvakamira sei?
Matalks anga achiitika kuSaudi Arabia, Russia neUnited States zvinhuwo zvinobatsira kuti vanzwisisane, vaonesane kuti zvavanenge vachida kuita zvisvike papi. Nokuti tinoziva kuti vanhu vakaita kuti Ukraine imire, kumira kwakaita United States zvandambotaura zviya, ikabatsirana neNATO kupa zvombo kune vanhu veUkraine. Chakaita kuti zvinyatsoita ndezvekuti Ukraine yacho yanga iri willing kudefenda nyika yavo. Asi pari zvino matalks ayanga achiitika, I think anozongobatanidzana nematalks ari kuitika between Ukraine neAmerica neRussia neUnited States anga achiitika kuSaudi Arabia, kuti vanyatsowana a way forward inobatsira kuti zvilide to a peace for solution.
Semaonero enyu, tingaone nhaurirano idzi dzichizowanikwa dzichiremekedzwa here neUkraine neRussia?
Kuti nyaya idzi dzese dzichaita kuti Ukraine ibvume here, zvinodependawo nekuti vanenge vapiwawo nhano dzakaita sei. Nokuti tinoziva kuti Russia yakapindira muUkraine ichiti iri kuda kuchengetedza zvizvarwa zvekuRussia. Saka matalks aya akabuda ari a positive sign, pasina kutorerana kwenzvimbo kana kuti tingati land yanga yatorwa inenge na Crimea nekunana Donbas nenzvimbo dzakadaro. I think pangangoita peace. Asi nowo chiripo ndechekuti Ukraine yanga yapindawo muRussia, saka vanenge vamirawo sei ipapo. Zvese zviri positive.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimuringai vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi Jonga Kandemiri weStudio 7 ane hurukuro navaBoth weOtakuva vanobva muward 29 kwaChivi, avo vave kugara muSouth Africa.
Ngati wangu maafuwa kawani kwa ndakangu shikawani kangete omkana ndikawana basero resource and marketing, but industry ndo za zango siya na muno mSouth Africa ndaka shikira kuta sales and marketing ya tinotia ema training and development.
Munenge muchiita sei hapa?
Pa training and development inawo yekuti tiri chikoka vanhu kubva kuma companies kauti ma ministries kauti ma government departments akasiyana kauti ma municipalities vachiuya kwatiri kwatiri chiita ma training, ma workshop, ma conferences, ma study tours. So tiri chivakoka kuti vauye vazoatenda ma programs edu atinoita kwenguva ye 5 days.
Munenge muchishanda nekambani ipi hapa kana makasvikoumba kambani yenyu?
Ndikati kubva 2005 kusvika 2018 ndaishanda makambani akasiyana siyana, ndichibva pane iyo ndichibva ndichida pane iyo. Then kuzobvawo pana 2018 ndopandakazobatana neumwe shamwari yangu yemuno muSouth Africa, tikatanga kambani yedu inongoita the same thing iyo yandaichitaura nezvayo. Saka ndiye wandiri kushanda naye iko zvino, but manje iko zvino tabatana kudai hatichabati industry yese, tava kungotarisana nevanhu vanoita nezviyaya tinonziwo pachirungu records management and archives. Then kouya malibraries nevaya vanenge vachiita zvedigitalization of their resource centers. Ndo maprogramu atiri kunyanya kumanyidzana navo panguva ino neumwe wandiri kushandidzana naye. Kambani yatakatanga neshamwari yangu inoi Shilomasha Business Enterprises iri muno muPretoria zvakare. So makambani mazhinji even nevanhu individually vanenge vaida kuimplementa that 5IR technology kumaorganizations avo. Saka isisi tetozova invita kuti vauye tizovadzidzisa kuti zvinoitwa sei.
Mazuva anokwane AI, muri kushandisawo here AI mubasa renyu?
Ya tripu shansa zemari ya pamu soro. Ndiyo actually software ya tripu shansa kututumira ma programs yedu kuma client yedaka siyana siyana. Nishota ura kudai tuto rene program na mei ino ziyo basic application of artificial intelligence.
Aiwa tino tenda zvikuru jonga tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu vateereri musa kanganiwo kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tinenge tichitarisa nyaya yeSouth Africa yekuti yakwanisa kudzivirira kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakaita seZimbabwe neMozambique zvisapinde munyika iyi zvisina magwaro tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika ene mfaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiyamina Taboka Ncube munaudze isindebele.